ichokwadi Senator Komichi vanofana kugadzwa sa member of parliament wakamirira Senate kugweru nokuti wakahwina election havana kuzokwanisa kunge vachigadzwa nevamwe nokuti vakanga vaamujeri vakazosara vachivhoterwa iwo vatovharirwa nechekare asi ndi member of parliament wedu ari senator saka tiri kuti panovhura parliament next week vakomichi vanofanira kunga vachigadzwa vachipiwa chidzimbo chavo sa member of parliament zvichireva kuti mamembers of parliament edu MDC tinenge taane 91 inowa namba yakakura zvikuru tiri kuona kuti mamembers of parliament mazhinji ezanu PF dzingori mbeva nemiswe pamwe chete zvichireva kuti vamwe vacho havakwanisi kana kutonyora mazita avo saka tiri kuona kuti veMDC ndo vari kunyanya kuita basa muparliament saka vanenge vawandudzwa nekuedzerwa naSenator Komichi Senator Komichi ndivo vanenge va number 2 kubva kuna Maikupe panyaya yekuwa senior muparliament yedu
vaKomichi vaka Wina here musarudzo idzi vari kupinda sa senator sei
wakomichi wakahwina pa proportional representation ye Midlands tanga tine maseneta matatu vakomichi ndio umwe wemaseneta iwayo akahwina ku Midlands province saka iwo vakambenge vachida kumirira sanya sa member of parliament standing committee yedu ikati aiwa wanofana kumirira Midlands yose sa senator saka wakahwina pama elections aya saka wanofana kutopinda vachiva senator saka zvese zvakapiwa vamwe weparliament vasipo vari kujeri vanofanira kuzvipiwa zvichireva kuti muhoro wavo kati salary yavo inofanira kubackgatewa kusvika ku 31 March
hamuone heri pachizoita dambudziko rekuti vakomichi vanga vachigadzwa tichiona kuti munhu akabatwa nemhosva nematare edzimhosva
ipapo mutemo takaugadzirisa zvikuru pakainyora bumbiro kana member of parliament abatwa nemhosva akaita inonzi apiro yake apiro iyoyo inobva yasuspenda chimhosva ichocho tinoona kuti vakomichi havana kana mhosva ine musoro yavakabatwa nayo zvazvi zvekungoda kungokavhira chete chete kubirizirwa kukaita sarudzo saka hapana chinonetsa nokuti mutemo wakajeka kana member of parliament yasungwa yabatwa nemhosva ikaita apiro apiro yacho kusvika yazonzwika anenge ari member of parliament
asi tinonzwa kava munzwira kuti apiro yakanga yaitwa navakomichi yakaraswa nedare
dare remagistrate court harikwanisi kurasa apiro nekuti apiro iyi inenge yayekuhigh court chakangoitikwa chete panyaya iyi ndechekuti vakomichi vakatraya kuaplya kuti community service yavanga vapiwa yombosendekwa parutivi vakamirira kuita apiro yavo saka magistrate vakaramba vachiti vakomichi vanofanira kuita community service